Dare re High Court muharare pamutongo wekuti mutambo wangu wakarongwa neZimbabwe Congress of Trade Unions wemugowera wekuta membero dzekupembera vanonzi muchirongo matrade union fights kana kodzero dzevashandi wakarambidzwa nemapurisa dare rekuhigh court kunyanyanyanya wajustice Nicholas Matonzi wati mapurisa hafanirwi kunga vachirambidza vashandi kuti vapembere zuva iri kana kuti vapembererewo kodzero dzavo kana kuti vanyunyutewo nezvavari kurwadziwa nazvo. Saka dare rehigh court rati zvakaitwa nemapurisa pavakanyora tsamba musvateri vachirambidza chiitiko ichi wati hazvisi pamutemo. Saka ZCTU nemuso mugobera nevashandi vemuZimbabwe vanofanirwa kuendera mberi nekupembera kana kunyunyuta nekumbonyikidza kwekodzero dzevashandi.
Tiri kunzwa kuti mumwe musangano wanga wakarongwa zvene ZCTU kuBulawayo wemangwana wanzi iwo usaitwe sechikumbiro chavanga vaita. Zvakamira sei izvozvi?
Zvekubhuruwayo tatoshamawo nazvo nekuti taonawo tsamba yanyowa nemapurisa vachizivisa weZimbabwe Congress of Trade Unions kuti mutambo wangu wakarongawo kuita nemusi wechishanu mangwana wakangofanana nekupembera kana kuti kuyeuka kodzero dzevashandi. Vanga vati hanzi havafaniri kuita profession kana kuti vazomache kuenda muCPT kuBhuruwayo. Kubva paZCTU offices dziri kuBhuruwayo vanga vachidauratidzirawo, asi mapurisa ati hamusaratidzire nekuti munozopfuura nepamadzare emhosva iri kuBhuruwayo. Vari kuti uyezve dare renge rakagara munozoita noizi. Vari kuti zvakare panozoita mheremhere ipapa nekuti pane vamwe vari kuti vangangoda kuda kuita mheremhere asi vanotaura kuti ndovanani. Saka vari kukurudzira vezCTU kuti vaite mutambo wavo iwange uri pamahofisi pavo.
Pane zvamuri kuita here imi seZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti muwanikwe muchipikisa mutongo uyu wemapurisa?
Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights abatwa nezCTU. Ndinodaira kuti pari zvino vari kutoita zvavanoziva stereki zvekuchallenja kana kupokana netsamba dzemapurisa dzakadai mumadhare edzimhosva.